Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 27 2023 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tarira zvowirana nevezeki kuti pamutemo haifanira kunge akauya kuhigh court anofanira kunge ari macandidate kwete dare.
Mushure mekutadza kubudirira nhasi mudare bato remDCT rinotungamirwa navaDouglas Ngonzura rinoti richadzokerazve kudare kuti nhengo dzaro dzibvumidzwe kukwikwidza musarudzo.
Pazvinhu zvatinonga tichiita izvi ngemaoko edu zvinotibatsira kuti tirege kuita stress ngekufunga-funga zviro zvisina basa.
Vamwe vakwegura vorarama nekutengesa maplastic. Chikwata cheZimbabwe Cricket choenda kubulawayo kumakundano eSuper 6 ICC World Cup Qualifiers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare rinoona nezvemagakava musarudzo le-electro-court nhasi raramba kunzwa chikumbiro chebato remDCT yavamonzora chekuti Zimbabwe Electoral Commission itambire magwaro enhengo dzaro makumi masere nenomwe dzakarambirwa kukwikwidza musarudzo dzeparamende mushure mekutadza kubhadhara mari yaidiwa nedare renomination court. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mutongi wedare Justice Webster Chinamora vabvumirana nemuono wemagweta eZEC wekuti dare iri harikwanisi kunzwa nyaya iyi nekuti nhengo dzinoti magwaro adzo haana kutambirwa handidzo dzauya kudare. Rimwe remagweta eMDCT muzvinafundo Labmo Maduku vaudza Studio 7 kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Dare razowirana neveZEC kuti pamutemo haifanira kunge akauya kuhigh court anofanira kunge ari macandidate kwete dare. Saka ndozvawirana nazvo asi macandidate
vamaDuku vanoti vange vakatarisira mutongo uyu wapihwa nedare nhasi uye nhengo dzese dzeMDC dzakarambirwa magwaro adzo dzakatokwira kudare zvekare nezuro vachitarisira kuti nyaya iyi ichanzipa nemumwe mutongi wedare reelectoral court mukati memazuva maviri anotevera.
Judge vasiya nyaya yekuti tautimirira nyaya yemacandidates ndo yatakumirira kuti izodzika. Saka hapana chati chachinja izvezvi tiri kumirira kuti macandidates anzwike. Kana macandidates nyaya yavo ichinzwika zvimwe zvese zvinombomira ndo mutemo uripo.
Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo ZEC ichitarisirwa kubudisa mugwaro rehurumende regovernment gazette mazita evanhu vane magwaro akatambirwa kuti vakwikwidze musarudzo mazita mumatunhu makumi masere nemanomwe aida kukwikwidzwa nenhengo dzeMDCT haasi kuzoburitswa kusvika matare apa mutongo wavo. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti ivo pachavo ndemumwe wevachapa umbowo pachanzikwa nyaya iyi.
Panoti inini ndichapa umbowo sapresident ndanga ndiriko kuZEC ndichitaura nevakuru veZEC Dr. Mashakada Secretary General wedu vakanga varipo Dr. Msevenzi Deputy Secretary General vachenga vachipa umbowo zvakare.
MDCT inoti yaida kubhadharira nhengo dzayo dzese mari kuti dzikwikwidze asi ikanyimwa mukana wekuita izvi neZEC. Vanoti ZEC yaiti haina mushina wepoint of sale kuti Vashandise kadi uye vachiti vakarambidzwa kushandisa nharembozha Zek yakapamukana vose vainge vatadza kubhadhara mari musi wa21 chikumi kuti vabhadhare kusvika musi wa22 nenguva dza5 manheru. Mukuru webato reUnited Zimbabwe Alliance Amai Elizabeth Valerio avo vane nyaya yakaita seMDCT vaudza Studio 7 kuti vanotarisirawo nyaya yavo kunzipa mudare svondo rino. Zvichakadaro, Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kudare reElectoral Court kuti mumwe mutsigiri weZANU PF Valovejoy Mangwana vasvitsa here magwaro avo kudare iri ekupikisa kuti vaimbove nhengo yeZANU PF vasteji yakasuku here vasakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika sezviri kutenderera pamadandemutande. Hatina kukwanisa kubata vamangwana vari kushanda navakasuku here vaWalter Muzembi vaudza Studio 7 kuti havasati vapiwa mapepa. Vachinyora padande mutande reTwitter vati uku kwave kushaya kutsvaga uta nemugate koitwa neZANU PF. Mabharani wedare iri aramba kutaura kuti nyaya iyi yasvika kudare iri here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vakweguri vakawanda vanogara maguta varikuwana mari kuburikidza nekutengesa zvinhu zvavanoruka vachishandisa maplastic anenge araswa mushure mekushandiswa. Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
Mwavana vandimbu ya Tabeth Gowere avo vane makore makumi manomwe nematanhatu. Gogo Gowere vanoti vakatanga vachiita izvi senzira yekushambidza munharaunda mavanogara mumusha weGlenora muguta reHarare.
Takatanga kuona mapepa shuwa tishingwanhunga-nhunga, tishingotsveta, tishimbopisa, tishimboita sei. Ndobva taona kuti maplastic iyi haingakodzeri here kuti tidini tiruke hedu. Ndobva takatarisa tobva taona kuti anorukika zvinoita. Ndobva tatanga kuruka. Ndobva takutonzwa vamwe vakutoti tirukirewo chekuti tiise pamasofa fedu. Izvi ndobva takutoramba tichidini tichiruka.
Mumwe mugari wemumusha uyu mbuya Elizabeth Makufa vanoti ivo kunonga mapepa eplastiki vachiashandisa kuita zvirokwa zvavo kwava kuvapawo cheuviri.
Tikarukaruka zvatinoruka tinongozoonawo unoti ndiri kudawo chakati icho munhu achidini achitorawo ngekamariwo kandoriwo nani nanewo. Asi tinozondoguma taakundoitawo kamari kekundoti ndionewo kuona chekubatsirika asi munhu unenge asinawo bamari yacho. Mare yandingafungidzira kuti ino iyo $30 yaunoona watengesa tumutwa kuitwotwo.
Amai Michelle Gowere avo vane vamuroora waGogo Gowere vanoti ivo vava kutodzidza kubva kuvakweguri kuitawo mari vachishandisa mapurasitiki.
Zvinonyanya kutibatsira pakuti hauzoshayiwo mari yekupa vana chekubata. Muchaona kuti nharaunda yedu mazuva ano hapana mota dzemabhini dziri kuya dzichitora. Sapa patinofamba tichinhonga marara pamwe pacho tinototuma vana kunhonga mapepa. Saka zviri kuita kuti nharaunda yedu igare yakachena.
Asi mbuya Makufa vanoti haisinawo yemari yakaita kuti ivo vatange kunhonga marara emapurasitiki.
Handi kushaya mari basi takandoda kuti tindobvisa marara anga azarawo mumugwagwa. Tikatora maplastiki aya tikabatanidza tinoonawo cheruviri chatinowana kubva pazviri. Basa irori takaritanga muna 2018 tichindonhonga-nhongawo maplastiki tichibva takubatanidza kuti tione kuruka zvirukwa zvekuti tione kubatsirikawo ndizvo. Takandoonawo wakanga achizviitawo kwakutokopawo ipopo kwakutoitawo kugara pasi kwakutoti takutozviitawo.
Mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaInnocent Ruwende vati ivo kuchenesa nharaunda ibasa remunhu wese kwete rekanzuru chete, vachiti ivo mune mari mumarara.
Basa rekuchengeta nharaunda dzatinogara harisi rekanzuru, iresponsibility yemunhu wese kuona kuti paanogara pakachena. Tinotenda avo vaakuona mazuva ano kuti mutsvina mune mari, haisi tsvina yese inofanira kuraswa. Kune yatinoti recycling amwe anowana mari muzvinhu izvozvo, asi iyo nyaya yekuchengeta nharaunda dzatinogara haisi yekanzuru chete. Odoo zayo kanzuru hili yue ino otarisiru wangi jidaru tinotarisira kutuwa gari wangi wachibazira wa kanzuru kuchinesa anara unza zawamo gari.
Mukuru we sangano rino rira kodziro zaba nasoro jenare Heritage Zimbabwe Muzare Priscilla Gavi vano tiku kwe gura hakutazise harawa nechembere kuita mazano ekuriritera muri vachiti wakushandisa maplastiki kutsvaka chehuviri kuri kuitwa neva kwe guri kwaita kuti nharaunda dzimwe dzigare dzakashambidzika.
Kukwegura hakutadzise munhu kushandira mhuri yake kana kushandira nyika yake. Kukwegura kunotokupa mukana wokushandisa ruzivo rwawakasangana narwo mukukura kwako kuti ugone kuzviriritira iwe nemhuri yako.
Kunyange hazvo kunonga maplastiki kwavanoita kuchivapa chehuviri, mbiya makufa vanoti kuita izvi kunovapawo mukana wekuzorodza pfungwa dzavo kuti dzisagare dzakafunga zvinovaomera muupenyu hwavo.
Pazvinhu zvatinonga tichiita izvi ngemaoko edu zvinotibatsira kuti tirege kuita stress ngekufunga funga zviro zvisina basa. Saka zvinotibatsira kuti tive tigare tindori tiri kundoita zvinhu zvedu zvinotidzimisa kufunga kwakawanda.
Mafungiro ambuya makufa anoenderana nemafungiro evanhu vakawanda munyika vari kutsvaka dzimwe nzira dzokuvaraidza pfungwa dzavo panguva iyo vakawanda vari kutadza kuwana hope nepamusana pekuomerwa neupenyu sezvo vasina ruyamuro rwavanowana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekugara kwakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima kuti tinzwe zvavari kuita kuvanhu vakwegura vakaita sagogo makufa. Asi vachitaura pamabiko ekupemberera zuva revakweguri pasi rese gore rapera mumwedzi wazvita kuBulawayo, vaMavhima vakati ivo vanasoro jena vane kodzero yekurarama upenyu hune chiremera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Nyanzvi munyatso zvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo vechidiki vari kuita manyukunyuku ekufarira kupinda musarudzo, kushaya zvikwanisiro zvekuti vakwikwidze zvine mutsindo ndiko kuchavadzosera kumashure. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mapato makuru maviri achange achikwikwidzana zvine mutsindo, ZANU-PF neCitizens Coalition for Change, ndiwo mapato ane vechidiki vakawanda vari kuda kuita makanzura, vamwe vachitarisira kuva nhengo dzedare reparamende. Wechidiki ari kumirira CCC kumasvingo Central vaMoses Mavhaire vanoti kunyange vebato reZANU-PF vachishandisa zvakasiyana-siyana kutenga mavhoti, vanovimba kuti CCC ichangokunda zvakadaro.
Tiri kudisa hatina zvikwaniso zvakawanda zvatinoda kunze kwevanhu. Kana tine vanhu takatonaka tinowina takadaro. Simba rehove riri mvura. Isi hatishandisi mari zvinhu zviri financial kutenga mavhotsi sezvoita vamwe vedu vekuZANU-PF vanotenga mavhotsi vachishandisa matishets, vachishandisa maraisi, vachishandisa mbeu nefetiraiza. Isi tinodiwa nevanhu nekuti tinogara vanhu. Saka hai musavhunduka musatya, gore rinoiri gore reshanduko. Tiri kuhwina zvine mutsindo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wechidiki wemubato iri Muzvare Rosemary Muronda, avo vari kumirira CCC musarudzo dzakanzura weWard 7 muHarare.
Zvikwanisiro tinazvo, zvikwanisiro zvatinazvo vanhu avo vari kutitsigira ende vari kutsigira kuti mukomana aende kustate house. Ende kupinda kwemukomana kupindawo kwake musikana. Vagari vemuWard 7 kubva kuripota registration chaiyo vakanga vachimira nesu. Right now they are giving us flyers, they are giving us t-shirts, vari kutitsigira muzvose zvatukatarisira.
Asi wechidiki muZANU-PF ari kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira dunhu rempopoma muzilikazi muNational Assembly kuBulawayo, vaAdmaya Masikati vanoti haisi mhosva yebato ravo kuti mamwe mapato haakwanisi kubatsira nhengo dzavo nezvikwanisiro.
Mari iri kupiwa mayuth eZANU-PF kuti akampeni nayo zvinoratidza kurongeka kwebato reZANU-PF because zvinonge richipa vanhu vayo mari uye vanhu ivavo vanonge vachibhadhara mamonthly subscriptions kubato reZANU-PF kuitira kuti zvinhu zvifambe. Saka ndiyo mari inozoshandiswa kuti vanhu vakampeni vachishandisa. Tikataresawo bato reCCC rinoshandisa yaatinoti isusu matrojan hose kuti apinde paground achivakampenera organizations like non-governmental organizations.
Mugari wekwarusape vaEdwin Dzikiti vanoti ivo semurume wechidiki vachanovhotera vechidiki vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino mudunhu ravo.
Anga votere munhu ane 70 or 80 years ndinyatso ziva kuti kune munhu ane 35 31 30 35 years inini semunhu wechidiki zvishuwo zvangu zvingangozadziswe chete nemunhu wechidiki saka ndikaona munhu wechidiki muyuth achikondesa sakanzela kana kuti saMP 100% ndinomira kumashure kwake ndinomuvhotera
asi wechidiki anorwira kodzero dzevechidiki vadelight muchazondida vanoti mutambo wesarudzo ndewembabvu uye ucharemera vechidiki vakawanda vari kuda kupinda muzvigaro asi vasina mari
Nechikiki washo vabuda vechidiki vasina mabasa vasina ndaramo vasina zvidzidzo zvakawanda mazano anganga akanaka avangaunze anopedzisira oshayirwa simba kana kuremekedzwa nekuti pano yamukuru umwe chete ane mazondo musori yemombe wawane matishi wechidiki anonokanda hoti yake koko anonosarudza munhu iye chekupedzera chiripo ndechekuti matongerwo enyika anganya mirizhongo
Gweta uye vachiongorora zvimatongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti kunyange vechidiki vakatadza kuwana zvigaro zvakawanda rwendo runo havafaniri kurasa tariro
Tinorinda kuti nyangwe dai vakasabudirira musarudzo ya 23 August vasanete kana kuora moyo asi kuti vazive kuti 2028 ari kuuya umwe mukana zveunenge uripo uye zvetinenge tichifarira kuti tione vana vechiduku vachiuya neuwandu hwavo kuti vaonewo chekuita nezvematongerwo enyika emunyika mavo
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vangane vechidiki vachange vachikwikwidza vakamirira mapato avo musarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu sezvo Zimbabwe Electoral Commission pamwe nemapato aya zvisina kuwanisa nepenyiro ino ruzivo urwu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza. Zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Amwana nemurora wevaimbova mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering uye kuva nemidziyo inonzi yakawanikwa nemari dzeuori inodarika mamiriyoni mashanu ekuAmerica. Bato ravalungu Patriotic Front Party rinoti zvaitwa izvi kuda kuramba kwehurumende ichishungurudza mhuri yavalungu. Mutauriri wemapurisa muZambia vaRay Hamuga vaudza VOA kuti Dalitso Lungu nemudzimai wake Matilda vasungwa sezvo vari varidzi vekambani yeSaloid Traders Limited. Vanonzi vane motokari makumi matanhatu nepfumbamwe dzakatengwa kuburikidza nemari dzinofungidzirwa kuti ndedzeuori. Izvi zviri kuuya kwapera vhiki rimwe chete hurumende yazivisa kuti yainge yatora nechisimba dzimba nezvimwe zvinhu zvaDalitso uyezve vaive mudzimai wavalungu muzvare Esther nemwanasikana wavo Tasila. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika nepenyuro dzinoti CNN nemapepanhau akaita seWashington Post nethe New York Times ane mashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakatapwa vachitaura mashoko ane zvekuita nemagwaro asingafaniri kuzivikanwa neveruzhinji ane chekuita nekudzivirirwa kwenyika kana kuti state secrets. VaTrump vanonzwika vachitaura nemumwe mutori wenhau vachiramba kuti ndivo vaida kurwisa Iran sezvainzi zvaityirwa nemukuru wemauto kana kuti Joint Chiefs of Staff General Mark Milley. vaTrump vanoti vamili ndivo vaitoda kuruka zano rekurwisa Iran. Vachuchisi vakaendesa mamwe emashoko aya sehumbowo kumatare kuti vaTrump vakatyora mutemo wekuramba nemapepa akakosha ehurumende uye kutaura nezvavo nevanhu vasina kukodzera. VaTrump vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva remabhizimisi madiki neari pakati nepakati kana kuti Micro, Small and Medium Sized Enterprises Day. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vemabhizimisi vachiri kusimukira ava ndivo vakabata upfumi hwenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi apo vanga vachiparura gwaro rine hwaro hwekuona kuti vemabhizimusi madiki vanga batsirwa sei kusimukira, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati gwaro irakakosha sezvo guta reHarare rabatwa nevemabhizimusi madiki.
Tanga chaicho ndechekupromota nekuti guta rino rabatwa nemaSME. Mabasa kumafactory hakuchina.
Vamafume vabvuma kuti ukama huripo pari zvino pakati pevanorarama nekutengesa mumigwagwa nemapurisa ekanzuru hwekugara vachiita kwakiti nagonzo hauna kunaka.
Mavhenda nemapurisa ekanzuru nevagari vemuHarare zvamutsana-mutsana zvadini zvanyanyisa.
Vaenderero mberi vachiti kanzuri inofarwa kuona kuti mari dzemitero dziri kushandiswawo zvinooneka nevemabhizimisi madiki awa.
Nyaya yekumbotora hatichaida. Isu sekanzuro tichagadzira pane zvandabata zviri kufanirwa kugadzirwa nepolisi. Polisi iyi yataura kuti tinofanirwa kuti mari yatinenge tati ndiyo yemalaisensi. Tinofanirwa kuvaka infrastructure yemavhenda.
Vamafume vati kanzuri ichaombawo homwe yemari vachishandisa mitero inobhadharwa nevanhu pamwe nekushanda pamwe chete nemabhanga kuti vakwanise kukweretesa vemabhizimisi madiki mari. Amai Charity Mandishona verimwe sangano rinomirira vemabhizimisi madiki veZimbabwe Informal Economy Associations vatiwo dambudziko rekuwana zvikwereti riri kuvadzosera kumashure.
Kuakseta malonzo mabenki saka tafara kuti council yati iyo ichaisa involving fund.
Izvi zvatsinirwa namai Martha Damo vanotengesawo mumugwagwa.
Nyaya hombe ndeyekuti vanhu vazhinji vabati special madzimai akuwara nekungopuwa kutora zvinhu pachimbatso sekuti aramba ari mubusiness akatora mari akanotengesa maprofits acho akagota mbisana akabhadhara mafees odzokera futi kutotora chimbatso.
Vatimothy Ngadziore vanotengesawo vatiwo hapana pekushandira pakanaka uye vanoswero manyidzana nemapurisa.
Mudziko repekushandira panogadzikana zvakanaka-naka uyezve panoshandiswa nemapurisa.
Ko ivo vemabhizimusi maduku neari pakati nepakati aya akakosha sei muupfumi hwenyika? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara.
Kuti sekta ine greatest potential kucreata mabasa kuma low income economies ndo iwavo micro, small and medium enterprises na business HD kaya. Saka akasapotwa zvakanaka akawana support, policy support, financial support, regulatory support iri yakanaka anogona kuto player and even greater role.
Gwaro iri rinoti vemabhizimusi madiki vanofanirwa kunyoresa kukanzuru vobhadhara mitero yepanzvimbo pavanotengesera. Sachigaro wekomiti inoona nezvemabhizimusi madiki neari kusumukira mukanzuru yeHarare vaDenford Ngadziore vati kanzuru ichagadzira nzvimbo dzakanaka dzevemabhizimusi ava kuvachengetedza kuti vasashungurudzwe kushanda pamwe chete kusimudzira guta reHarare pamwe nekuona kuti vativedzera mutemo nezviga zveguta. VaPrecious Shumba veHarare Residents Trust vakurudzira kanzuru kuti izadzikise zviri mugwaro iri vachitiwo kanzuru haifanuru kungotora mitero isingaone kuzairi kushanda. Munyori mbasi rinoona nezvemadzimai nemabhizimusi madiki nari pakati nepakati vaMoses Mike vaudza Studio 7 kuti vemabhizimusi madiki nari pakati nepakati vari kusangana nematambudziko vachiti hurumende iri kushanda nemabhanga kuedza kuvatsvagira mari kuburikidza nechisungo kana kuti Resolution 71/279 United Nations General Assembly yakatenderana kuti musi wa27 Chikumi pasi rose richerechedze zuva remabhizimusi madiki nari pakati nepakati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iko zvino tochimbotarisa nao dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe Cricket chasvika muBulawayo nhasi kuti chitange mutambo mitambo yechipiri yeCricket World Cup qualifiers kana kuti Super Six. Zimbabwe iri kutamba neOman nemusi wechina kuQueen's Sports Club. Nemusi wesvondo ichatamba neSri Lanka. Zvimwe zvikwata zvapinda muSuper Six iNetherlands, West Indies neScotland. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga.
Pamutambo uri kuitwa uyu takwanisa kupedza chikamu chekutanga chinonzi chemagroup stages, apo chikwata cheZimbabwe chakwanisa kukunda mutambo mina chatamba pagroup stage chekutanga. Chakakunda icho Nepal, ndokutevera icho chichizokunda Netherlands, kwakukwasura West Indies, kwakuzopedzisira chichiwatsura chikwata cheUnited States of America. Zvichireva izvo kuti chapinda muchitambo chinotevera cheSuper Six stage chichatambira kuBulawayo mitambo mitatu kusangana nezvikwata zvitatu zvinoti Oman, Sri Lanka neScotland. Zvichange zvichipikira izvo kuQueen Sports Club kuBulawayo musi wechina, musi wechii, musvondo nemusi wechipiri unotevera.
Tinoona isu kuti mutambo uyu wekriketi wanga wambotidzikirei munyika. Munoona wakamira sei pari zvino?
Mutambo wasungukira zvikuru kusa mumakore mashoma atipfuure aya. Tiri kutsungirira kuti tinge tichidzokera kuWorld Cup. Mitambo iri kuitwa muno muZimbabwe ndeye kuti pange pachiwanikwa zvikwata zviviri zvichange zvichienda kunojoina zvine 8 kuWorld Cup zvakatokwalifaya kudhara. Iyo mutambo World Cup kutambirwa kuIndia kutanga muna Oktoba kusvika muna Novhemba. So pazvikwata gumi zviri kuno kuZimbabwe pasvika zviviri. Kune zvikwata zviri kuno kunosanganisira vakabhoudzwa World Cup vakaita seWest Indies nana Sri Lanka, ndovatiri kukwikwidzana navo kuti tinotora zvinzvimbo zviviri izvozvo zvisiri kuwanika tiri tinotambawo zvinoyevedza. Vanhu vari kuuya zvinoyevedza, vari kutisapota zvikuru, zviratidzo izvo kuti tiri kutamba zvinodakadza veruzhinji.
Pane zvamungati mungada kuona hurumende ichiita here kuti isimbaradze mutambo uyu wekriketi munyika?
Aiwa, hurumende yedu inotisapota nepainokwanisirawo kuti mutambo unonge uchiitwa muno muZimbabwe pave kechina tichihosta maglobal events yerudzi rwakadai. So zvinoreva izvo kuti hurumende yedu iri kutisapota kunge tinge tichiita mutambo yakakura kudai. Asi tichienda mberi tinotarisira kuti tinge tichishandawo nehurumende zvakapfurikidza, tinge tichiita kuti mutambo utekeshere kusvika kumana kwenyika kwese.
Anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vari parunare kuBulawayo naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nevechidiki nezvedambudziko rekushandisa zvinodhaka iro riri kuramba richipararira munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezo nguwe diapera, regai timbotarisa misoro ye na uzwa kare. Mushure mekutaza kubudirira nasi, batore MDCT rinotungamirwa na Douglas Monzora, rinoti richadzokerazve kudare kuti nengo dzaro dzibvumidzwe kukwikwidza musarudzo. Vamwe vakwegura vorarama nekutengesa maplastic. Chikwata cheZimbabwe Cricket choenda kuBulawayo kumakundano eSuper 6 ICC World Cup Qualifiers. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chatareli chua. Lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili, mhla ka 28 Nhlangula 2023, nguProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyayisola kakhulu izeki ngesenzo sayo. Kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa kutsho ukuthi kasenzanga kuhle ngoba mhlawumbe ngabe seleyo mali sasilayo ngalolo suku njengokwenza abanye ngabe sizange sibe lalolo hlupho esilalo.
Umthetho ndaba waphezulu o-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT sesokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukuvalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka. I am a small and medium enterprises SME policing. Umthetho ndaba waphezulu o-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalo nyaka. Leli bandla lithi amalunga lawa asezakhweza ezimele ngamunye ngamunye iphikisa inyathelo labeZimbabwe Electoral Commission lokuwalela ukubhadala imali e-nomination fee kodwa kuyimitshina yabo ebingasebenzi kwezinye izikhathi. Mlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba.
Umahluli Webster Chinamora owedalele High Court uthe idale lakhe kalivunyelwa ngumthetho ukuba lithathe isicelo se-MDCT lesi. Igqwetha lebandla leli uMnumzana Bomaduku uthi lokhu kutsho ukuba amalunga aleli bandla bazaqhubeka ngesicelo sabo kodwa besenza lokhu bezimele hatshi phansi kwebandla.
Okay, I think in court the Zimbabwe Electoral Commission through its lawyers had objected to this application by the MDC saying the court had no jurisdiction, prefectural.
Itali namhlanje iveki ibingavumelani lati isithi idale kalivunyelwa ngoba abanqindezelwayo ngabanqindisayo hathi ibandla umahlulelo uChinamora uvumelane lezeki ukutsho uMadupho. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi uyadanisa kakhulu osokusenzakala njalo kungakhanyi lokuthi kuza kuba lesisombululo kulolu daba.
Iqiniso elikhona ukuthi udaba lwethu le-MDC olwama-candidates aluphumanga kuhle enkantolo lapho ekade sithembele khona. Ngokubona kwethu sokungaba yinde ukufa kwezinyane, kodwa siyakubona nje ukuthi amathuba ethu ayafiphala kulolu daba. Siyayisola kakhulu izweki ngesenzo sayo. Kodwa kokunye lathi nxa sizibhekisisa kutsho ukuthi kasenzanga kuhle, ngoba mhlawumbe ngabe seleyo mali esasilayo ngalolo suku umuntu lomuntu njengokwenza abanye, ngabe asizange sibe lalo lolu hlupho esilalo. Kuyisifundo esikhulu ebandleni lethu.
Umnumzana Divine Hobe oyebandla le-National Alliance Party uthi ukhetho lolonyaka lube lule migoqo eminingi evimbe abantu ukuthi bengenelise ukubhalisa ukuncintisa.
Asizange si field ama-candidate ku House of Assembly la ku presidential ngenxa yesizathu semali eza eyafakwayo eyokuncintisa. Sibona ukuthi imali leyo ayihambelani nemkhonomi wethu, njalo iyancindezela abantu abansundu, iyancindezela abantu abangabayanga abayibo iningi labantu eZimbabwe. Isiyindlela yokuthi ezombangazwe zibe ngumdlalo wezikhulu.
Ibandla le-MDCT libeke isicelo salo edayile High Court lifuna ukuba amalunga alo phose angamachumi ayishiyagalolunye 87 bevunyelwe ukubhadala ngemva kokwesilika kubhadala ngosuku lukamhlaka 21 Hlangula olwalubeke ukuthi lokhu kwenziwe. Ukusenjalo, umkhokeli webandla eliphikisayo ele-United Zimbabwe Alliance uza unkosikazi Elizabeth Valerio uthe umelele ukuzwa ukuba udaba lwebandla lakhe olufana nalolu olokwaliswa kwakhe uncintisa kukhetho luzangena nini edale. Kolunye udaba olusebulenjini be-intanethi, umsekeli we-ZANU-PF umnumzana Lovejoy Mangwana ubeke isicelo yayikhothi esokuba owayengumphathintambo kubandla leli umnumzana Sylvia Kasukwere engavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ngenxa yokuba usehlale isikhathi eside engekho elizweni. Isitudio 7 iza nokukhuluma nabemadale be-High Court ukuzwa ngodaba lolu, abazise ukuba okuningi kuzavela kusasa besithi abala okuningi abangakutsho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ozancintisa kukhetho lukamongameli ezimele umnumzana Sylvia Kasukwere uthi akazange asebenzise amajaha lamantombazana ayesaziwa ngokuthi ngama-Green Bombers ayetshaya njalo ebulala abaphikisa uhulumende webandla le-ZANU-PF ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. UKasukwere oncintisa kukhetho lolu ezimele utshele umsakazo we-Studio 7 ukubana ngamanga lohlaza tyoko ukubana walolonga kumbe wafaka emphakathini abantu laba abaziwa ngokuthwalisa nzima uZulu. Uphinde wathi enganqoba uzasebenza la mabandla atshiyeneyo ukuze kuthuthukiswe leZimbabwe.
Ye baba Dube, uKasukwere ngumuntu owaziwa kahle kakhulu nge-violence kusukela kubo 2000 kuya ku-2008.
Umnumzana Mhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso eye-Freedom Alliance uthi uKasukwere kumele akhulume iqiniso ngakwenzayo esesekuhlangothi lukahulumende olubona ngezabasakhulayo.
Ye baba Dube, uKasukwere ngumuntu owaziwa kahle kakhulu nge-violence kusukela kubo 2000 kusuya ku-2008. Ungomunye wabantu ababehamba phambili nge-violence. obusuzibuza ke nxa esesiza namhlanje esesiba ngathi uyimvu esesibayeni ukuthiwa khona uzaba ngupresident. Angicabangi ukuthi khona uKasukwere uyipresidential material. Uvunyelwe ukhululekile ukuthi abe yicandidate eZimbabwe, especially lapho kulabantu abathanda ukuthi bavotele umuntu ngokuthi ule violence enganani. Kodwa emuntini oza ukuthi okumele abambanise isizwe kube lokuthula ezweni, angimboni efanele ngoba yiba abafana kade begijima laba besenza into zikamgabe.
Ye, ngiyakuzwa baba Ncube, kanti wayengumongameli wayengazenzeli konke lokhu nxa sikhangela ke khonokho kwama-gang bomber.
Umgabo bengakwenza i-physical akade kwenza, bekusenziwa yibo okaSukwere. Indaba yama-green bomber wayeqinile ngayo ukuthi kumele iqhubekele phambili, abantwana behamba betshaya abantu abadala, bebulawa abanye. I was reading an article nje today in the morning eyakudala nje, someone posted it as a reminder. Umsebenzi kaKasukwere ube mubi kakhulu, futhi ke uKasukwere lomnangagwa umehluko vele kabanawo, ngoba ngithi yibo phela oKasukwere akade bethunywa, omnangagwa kungabakhulu abakhona. So ke angimbone efanele ukuba ngupresident, bebo babili nje wona la amakandidate omabili, angiwabone efanele ukuthi khona kuthiwe khona bayakhokhela uZulu, considering i-violence yona le kaKasukwere esukela ku-2000 kusiza ku-2008 and thereabout. Uze nje wakhitshwa ngoba esekhitshwe ngenye i-faction eyezani ukuthi angabi khona embusweni. So angimbone efanele.
Mnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, ubexoxa lo Gibbs Dube ese-Johannesburg ngocingo kwele-South Africa. Umasipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthengisa labamabhizinisi amancane laphakathi olwe-small and medium enterprises SME policy. Umeya waleli dolobho uMnumzana Jacob Mafume uthembise ukubana okumunyethwe yilolu gwalo kuzalungisisa inhlupho ezikhona manje ezigoqela ukulwisana lamapholisa kamasipala kanye lokuthola usizo lwemali zokusebenzisa lokuthuthukisa ibhizimusi. Intethelo zendaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi osomabhizimusi abancane labaphakathi laphakathi besithi ukuswelakala kwemali, ukuvikeleka komphakathi kuxotshanisana lamapholisa kamasipala laweZimbabwe Republic Police ZRP, ukusilela kwendawo zokuthengisela ezilezambuzi lamanzi ngezinye zenkinga ababhekana lazo mihla ngemihla. Umeya weHarare utshele abekade besemkhosini wokuphawula lolu gwalo owenzelwe esigodlweni sikamunicipal esetownhouse ukuba okunye kwalokho okumunyethwe kulolu gwalo yikuthuthukiswa kwamabhizimusi amancane la, ngoba kuyiwo asephilisa uZulu njalo eqhatsha abantu abaningi selokhu amankampani ayekhona avalayo elizweni.
Ndinoona zvinhu zvese zvichifamba zvakadini, awedzera equipment yatiri kushandisa.
Ngibona izinto zethu zihamba kakuhle, ngibona ukuxotshana kusiba kunlutshwana, ngibona ingcekeza isiba nlutshwana. Thina njengomanisiphala sizangezelela kumitshina esiyisebenzisayo.
Umqondisi womanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezakhamizi eyeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association Kamara uthi ulethemba lokuba umunicipala weHarare wangena ebantwini ukuzwa imibono yabo anduba kulotshwe lolu gwalo oluzalawula indlela abazosebenzisana ngayo labaphila ngokuthengisa laba.
Njengoba ivisa izimali kuhulumende njalo incedisa abantu, ifuze labo abantu laba bakwanise ukubhadala something ku-local authority yethu, bebhadale something njalo ku-central government ukuze izimali zonozo yizo ezizaphenduka kibo zisenza umsebenzi ukuthi udaba lolu olwe-informal sector luphumelele, labo lucreate ama-jobs, luriche i-full potential yokuze luhambe kakuhle.
Omunye wabekade bekulo mkhosi ophila ngokuthengisa, unkosikazi Vina Ayivimoyo wasekuwadzana uti ule temba lokuba okuthenjiswe ngumeya weHarare kuzofezeka.
Ukuthi council iyakhuluma izinto iphinde ibuyele emuva. Xa lani ngokungithatha indaba elikwenzayo lingasincedisa libe ngabangani bethu kungasijabulisa. Mina ngifisa ukubuyela kutrade yami yokuthengisa impahla ekuwoda ngithengisa ngoba yiyo elefast imali. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo. Ngifisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo. Noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Omunye wabaziphilisayo engobizela izimota edolobheni leHarare, uMnumzana Percy Mpofu, uthi ulethemba lokuba kuzokuba lenguquko ekusebenzeni kwakhe yena labanye abanjengaye, ikakhulu ehlangothini lokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Bakupa amapholisa silembuke thina sabe isikolo, umama uyabegula esekhaya, yayizumbhinga yini uyini, umsebenzi ayitholakali. Kodwa mina ngikhangela ukuthi ngaba kwanza ukuthi banishise kube ngcono ukuthi kusikwe singawonekisingahamba kanye.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party ozoncintisa kukhetho lukamongameli, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi okumqoka okuzokwenziwa nguhulumende wakhe yena esengumongameli yikuvuselela umnotho, uZulu athole imisebenzi, hatshi ukuphila ngokuthengisa njengalokho okuyikho khona.
Wonke amavenda ayekuku-tax system ayekuyindawo ukuthi baregister kube yinto ekwanileyo. From then forth kuzatshengisela that kuzangena uthi isithuba le ekumsikheni izatshintshakala kusekungeni amaplani angcono ukuthi izinto ziya phambili.
Umkhosi wokuphawulwa kwe-small to medium scale policy uqondane lokunanzwa kosuku olwabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations lokuqakathekiswa kwamabhizimusi amancane lasathuthukayo olwe-micro, small and medium-sized enterprises day, kanye lokukhumbuzana ngomsebenzi omkhulu owenziwa yilolu hlangothi kwezokuthuthukisa umnotho. Abekade bekulo mkhosi bagoqela osomabhizimusi abacathulayo, abamabhanga labanye abatholisa usizo lwemali, kanye lenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa ezigoqela e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, ZICHIA, kanye lezilwela ilungelo lezakhamuzi ezigoqela e-Harare Residents Trust leye-Combined Harare Residents Associations. UZulu oze kulo mkhosi ubelibaziswa ngabeqembu likamansipala elihlabelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden welemelika ufike ubana ilizwe lakhe kanye lamazwe akumanyano oweNATO kabalani lomvukela ozanywe kwelesiRussia ngamasosha ahlamukele uhulumende walelo lizwe ekhokhelwa nguWagner. Isigodlo sikamongameli esewhite House sethule umbiko izolo othi abameli beMelika bakhulumisane labanye babo baseRussia bekhulumisana ngomonakalo kwezomvikela ongadalwa yilowo mvukela wamasosha. Kube lo monakalo omkhulu wokwehluleka kuhamba kwenkulungwane lenkulungwane zendizamtshina kwelemelika odalwe yikuna kwezulu okuphambanise ukusebenza kuhle kwemitshina esigabeni eseWashington. Kule ndizamtshina ezizinkulungwane eyodwa lamakhulu amane 1400 ezihluleke ukuhamba. Izisebenzi zikahulumende zithi kazamukeli isilinganiso seholo esingabe siphawulwe ngumphathintambo ogatsha lezisebenzi uMnumzana Paul Mavima, uthe uzakhuphula iholo ngedola leZimbabwe kanye lelemelika. izisebenzi lezi zithi kumele iholo lazo lengezelelwe ngesilinganiso esihambelana lendlela yemali yansuku zonke njalo kumele kuqale ukukhulunyisana kuvunyelane andubana umqhatshi engezelele lelo holo. Isikhulumeli sabenhlanganiso yababalisi eyama Committee Teachers Union of Zimbabwe Mnumzana Themba uye moyo uchasisa abakhala ngakho ngaleli holo.
Sifuna ukuthanda ukuqondisa ukuba uma Mvima nxa esesenza kanje enguminista usethathela amandla okusesisekelweni sombuso i-Public Service Commission, i-commission enikezwa khona amandla okulungisa lokubona ukuba izisebenzi zisebenza endaweni eqondileyo, izisebenzi zithola iholo elaneleyo, okuyikho futhi la esathi sikhangela thina indleko lezi zinswelo zezisebenzi sabona ukuthi imali engange 1260 US dollars yiyo enganikezwa isisebenzi okuthiwa sihola imali encane kuhulumende.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wababalisi bemaphandleni uthi sebehlala isikhathi eside bengayi emsebenzini kungenxa yendleko ezikhona.
Kulobunzima kakhulu ngoba khathesi siyahlala egangeni sisesaba ukube siphenduka ngoba imali yakhona ingeneli. Okusidanisa kakhulu ukuthi bayakukhuluma ukuthi bayakhweza kodwa nxa usikhwelile uthola izinto sezikhweziwe ezitolo okutshengisa ukuthi akula mali eyabe ingeziwe. Abasinike eyethu esiyifunayo sibone ukuthi asingeke senelise yini ukugcina izimuli zethu kanye lendleko zethu esiyabe silazo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association Mnumzana Effort Ncube uthi isimo esesikhona elizweni siveza kamhlophe ukubana umangoyi uselala eziko emizini eminingi elizweni.
Ngamafishane izinstats ekusho ukuthi abantu abaningi sebengabayanga okwedlula lokho akade beyikho khona, obesenelisa impupho kasayenelisa, obesenelisa ijukela kasayenelisa, obesenelisa amahlamvu lesinkwa kasakwenelisi. Abantu akade belala bedlile sebengalala bengadlanga kumbe badle kanye ngelanga. Ubunzima bungenile phakathi kwabathengi labantu beZimbabwe bonke nje jikelele. Lesi simo sibi kakhulu. Siveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazihambi kahle, izinto ziyonakala elizweni. Kuyadingeka amanyathelo azaguqula impilo zabantu kulalapho eziya khona njengamanje.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association Zina kobulawayo Mnumzana Anthony Majonguzi ukuthaza uhulumende ukubana ahlale phansi labo bakhulumisane ngendaba yeholo leli ingachiyi omongi phandle.
Sifune i-government ikhulume le ndawo yokufaka i-cushion allowance yama-USD. Sihlala sikhuluma le ndawo yokuthi i-RTGS ayisasebenzi lapha. Sifune i-salary yethu ibe ku-US dollar, ngiyo imali iyakwanisa ukuthi sithenge. Imali yethu ayisathengi, ayisakhwani. Kodwa sibone ukuthi vele i-government iyakhuluma le-National Joint Negotiating team, sina sibone ukuthi kumbe asiko phakathi khonapho ezi ama-wealth workers lathi sifuna ukuthi isifakele imali leyane.
Imizamo yokuxhumana lo mphathintambo wezisebenzi zikahulumende Mnumzana Paul Mavima yehlule kodwa ngempela viki wazise ubana uhulumende uzizimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngokunjalo kuza kwengezwa iholo ngemali yemelika kanye leye Zimbabwe kodwa kasichazanga isilinganiso sokukhuphulwa kweholo leli. Uhlangothi olwe Zimbabwe National Statistics Agency Zimstats luthi imali edingwa ngumuntu oyedwa eyanela ukudla kwenyanga yonke eyodwa i-Food Poverty Line FPL ikhuphuke ngesilinganiso isedlula okuphethwe kabili 130% nayo nale inyanga kanhlangula. Isilinganiso sokuphima okuyanga ebantwini ese-Total Consumption Poverty Line sikhuphuke ngokwedlula okuphethwe kabili laso 120% ngalinyanga kanhlangula ukudla komuntu oyedwa okwanela amadola akwele Zimbabwe angaba zinkulungwane ezingamashumi phose ayisikhombisa 69,941. Kuthi nxa sokukhangelwa indleko zonke zomuntu oyedwa ezikhokhela konke nje zingamadola aphezu kwenkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye. Zimbabwe dollars 91,171. i-food poverty line ikhuphuke ngesilinganiso sokuphezu kokuphethwe kabili. Lolu daba-ke silulotshelwe nguBathabile Masuku. Amabandla athi eleZANU PF leliphikisayo ele Citizens Coalition for Change abikwa elabasha abaningi ababikwa bezancedisa lonyaka kukhetho lokudinga amalunga awekhansili, amalunga edale lePhalamende kanye lezinye izigaba. Abalandela izombusazwe bathi kuzaba nzima ukubana abatsha laba banqophe kukhetho lwalonyaka kungenxa yokusilela kwemali lokunye okukankasela usekelo wokukhetho lokamhlaka 23 Ncwabakazi. Kubika uTobias Mzingwa.
Omunye wabasakhulayo ozancintisa kukhetho lolu nguPhasho Rafael Sibanda, ozamela ebandla le-CCC kukhetho lwamalunga edale lePhalamende eCowdrey Park koBulawayo. Uthi ulethemba lokuthi uzanqoba loba engelamali eyeneleyo yokukhankasela ukhetho lolu.
Kubuhlungu ngoba abantu esincintisana labo ngabantu abathatha imali kahulumende beyisebenzisa, beyisebenzisela ukuthi baphutshe mhlawumbe banqobe kukhetho. Kodwa thina sisuke ebantwini, kasilamandla okuntshontsha imali kahulumende. Okubalulekileyo ukuthi abantu inkokheli yabo bayayazi.
U-Admire Masikati, omutsha ozamela ebandla leZANU-PF ukukhetho lwamalunga edale lePhalamende eMpopho Mamzilikazi, uthi imikhankaso yakhe izagxila emalini ephethwe libandla lakhe.
Ukuphiwa kwabayouth awezanu-PF imali for campaign is not ukuthi kuyabanika i-advantage, but it's because izanu-PF ihlelekile iyabhadala ama-monthly subscriptions and imali yonalena iyesetshenziswa ukuthi abantu bangene ku-ground ba-campaign ngoba iyabe ivele ebanikazini bangkhona. Amanye futhi amabandla lawo ayaphiwa izimali ngama-organizations ashiyeshiyeneyo ukuthi bangene ku-ground ba-campaign.
Loba ibhekane lohlupho lwemali, uSibanda uthi ulethemba lokuthi uzanqoba uSkhwica Mfundo Mthuli Ncube, umgcini incebo kahulumende ongene kukhetho lolu eCowdrey Park lapho angahlali khona.
Kuthi kunjalo njengomuntu omutsha oma eCowdrey Park, ikakhulukazi ebhekane lo Minister of Finance, hayi abantu bakhiye, abantu bathi kumnyama kubomvu kumbe nyele mali kumbe nyela mali, bathi umfana omncane uPhasho Rafael Sibanda kanjeni aphathe abe ngumember of parliament, ngumntwana wala ekhaya. Ngokunjalo abantu nxa bebona mina bathi hayi uJagalo uyathumeka, ungakhathalekile ukuthi hayi imali ziyabe zingekho.
UMayebonga Mhlophe ngosakhulayo ohlala kontuthu ziyathunxa, uthi kwesinye isikhathi kulabantu abathi kunzima ukuvotela abatsha abacatshangelwa ukuba kabalalwazi olujulileyo ngenswelo zikaZulu.
Mina ngiyaqala ngikhangele imbono azabeyipha isigaba soneso akiso, ngoba kwesinye isikhathi uzathola ukuthi umuntu omdala nguye ozabe ngcono kulo mntwana nalowo ofuna ukuvotelwa, ekuthini yena sele experience elimsebenzi naleyo and umntwana wakhona ngikhona eqalisa.
Olwela amalungelo abasakhulayo njalo, uNkosikazi Sichelesile Mguni uthi kuqakathekile ukuba abatsha bekhethe abanye babo kukhetho oluzayo.
Umuntu ozisisa izidingo zethu njengama-youth umuntu omutsha. So lapha abakhankasa khona sithola ukuthi siyazwisisa lokho abakhuluma ngakho, ngoba lathi singabantu abatsha. So mbona kuqakathekile ukuthi umuntu omutsha kube nguye esimfaka phambili nxa sesivota kuma-elections.
UMnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi yecubungulo lezombusazwe njalo ofundisa ekolijini leNational University of Science and Technology, uthi ulethemba lokuthi bazanqoba abasakhulayo kukhetho oluzayo.
Yes, okungenzeka banqobe nxa nginanzelela ngoba ayiningi labo batshengisa ukuthi sebekhulile njalo bayayizwisisa indaba yepolitiki. Kodwa kuze kube lula phela ngoba nxa amajongo sedonsa lenkaba ezindala, inkaba ezindala seziwazi umfolo, seziyazi indini i-experience. Sebengabakhulela kwezinye indawo, kodwa isithemba ekugcineni bazaba khona abancane abazaphutsha ukuze bancedise ePhalamende lakugovernment ukuthi bekhangele ukuthi izifiso zabancane ziyenziwa nguhulumende.
Kulabantu abakhuthaza abatsha ukuba bengene ngobuningi babo kumakhansili lakudale lePhalamende, lapho kulabanye abantu asebehlale ezigabeni ezishiyeneyo okwesikhathi eside. Bathi lokhu yikho okwenza kungabi lentuthuko ekhanyayo eZimbabwe. Imele Studio 7 Harare, nginguTobias Mzingwa.
Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela amalungiselelo okhetho oluqhutshwa mhlakani
23 Ngobakazi lonyaka. Boni ke isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhu sonke kulolu hlelo, kodwa singeke hlukane sihlobo othi sikhanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo sebandla le-MDCT esokuba livunyelwe ukuphikisa ukuvinjwa okwenziwe amalunga alo ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umasipala weHarare lamhla wethule ugwalo lweziqondiso zokulawula indlela zokusebenzisana labaphila ngokuthenga lokuthengisa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.